Mabanana pane 100 bond ne 200. Maputi nemazepi 100 bond. 50 bond malolipop madiki ne 100 bond mahombe.
Mazuva ano muZimbabwe hazvishamisi kuona vana vanofanira kunge vachienda kuchikoro vachitengesa mumigwagwa kana pazvitoro panguva yavanofanira kunge vari muzvikoro vachidzidza. Mumwe murume wechidiki anogara muHarare, vaVincent Kashiri, vanoti havaoni chakaipa kuti mwana abatsire vabereki kuwana mari inodiwa mukuriritira mhuri.
Pane pamwe panosvika kuti mhuri haisikwanisa kuzadzisa maneeds emunhu wese. Saka unozoona vabereki ndipo vanozotanga kutora mwana vakumutenda kutengesa mabhanana, inotengesa masweets kuti zvinhu zviite.
Asi mumwe mudzimai anobva kwamurehwa, amai Maud Chishumba, vanopokwana nemuono uyu vachiti vabereki havafanirwe kushandisa vana sembongoro sezvo izvi zvichizokanganisa zvidzidzo zvevana ava pamwe neremangwana ravo.
Sembereki anewo vana vechidiki, ini ndinoona sekuti mwana nguva yake zhinji ngaiperere mune zvechikoro. Kana tichinge takuvatuma manje kuita mabasa ekunge vari muminda kutengesa nekudita kubvisa nguva yavo yavanofanira kunge vachiverenga vachigadzirira ramangwana ravo.
Nyanzvi munyaya dzezvemishando vaSamson Mugumisi vanoti mitemo yenyika haitenderi kuti vana vange vachishandiswa zvakapfurikidza mwero kunyanya nenzira inokanganisa dzidzo yavo.
Imhosva chero kunaani zvake kushandisa vana sevashandi. Bumbiro guru remitemo renyika rinocherechedza kodzero yevana panyaya iyi muSection 81. Labour Act rinotaurazve kuti imhosva kushandisa mwana ane makore ari pasi pe16. Tinozoitawo mutemo womunyika muno unonzi Children's Act. Inotsinhira panyaya yekodzero yevana kuti vasashandiswa kuita mabasa ayo angazovatadzisa kuenda mberi nedzidzo.
Asi Ishe Mupamombe vekuNgezi vanoti kunyange hazvo vana vasingafaniri kushandiswa kuriritira mhuri, izvi hazvirevi kuti vanofanirwa kurerwa semazai.
Mukoma Tobias, kutaura chinonzi chokwadi, vana tikavarera tichiramba kuti vashandeka tinenge tichiuraya vana, nokuti vamwe zvinobva zvatozongokura zviri munyama mavo. Ivo kodzero dzaunonzi achinzi marights aya akauraya vana vakawanda, kutozvidhedhekedza vachiramba kushanda vachiona senge vari kutadzirwa nevabereki. Tsika dzedu hadzirambidze vana kushanda.
Mufundisi zvekare vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, vaTaylor Nyanete, vanoti kushanda kwemwana hakufaniri kukanganisa kodzero dzake.
Chisinganzwisi wabereki ndechekuti mwana anofanira kudzidza kushanda, asi kushanda kwemwana hakufanira kukanganisa kodzero dzake. Kushanda kwemwana kunotenderwa, kunogona kutora kana awa womira, wobvumirwa kutamba. Because wana vanofanira kutamba kuti vakure zvakanaka.
Asi mutevedzeri wemukuru wezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vaLengton Ngorima vanoti hurumende haitsigiri kushandiswa zvakapfurikidza kwevana vadiki.
Regai dzive shiri mazai hana muto. Kana mhuri ichiona kuti haikwanisi kuwana chouviri vopedzisira voshandisa vana, hurumende iri kuti aiwa handizvo. Tine maprograms aripo at community level, vanoenda vanoona vechild protection votaura dambudziko ravo, voonekwa kuti kana kuri kuti havana mari dzechikoro ndo macandidates atinoda ebhimu. Pane maprograms efood mitigation aripo, hurumende yopindira yovapa chikafu so that vana vasunungurwa munhapwa wokushandiswa. Basa rinofanira kuti riitwe nevanhu vakuru.
Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vabereki vanofanira kuona kuti vana vose vezera rekuenda kuchikoro vaenda kunodzidza pasina zviminga mipinyi.
As the Minister of Primary and Secondary Education, we encourage
sebazi tinokurudzira kuti vana vemazera anofanira kunge ari muzvikoro vaende kunodzidza muzvikoro, uye vabereki vanofanira kuona kuti vana ava vawana dzidzo kuti vagokwanisawo kusimudzira upfumi hwenyika.
Sangano reSave the Children rinoti vana vanosvika zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana vanomanikidzwa kuita mabasa vasingafanirwe kunge vachiita, vabereki nehama dzavo vachivatadzisa kuenda kunodzidza. Asi hurumende inoti izvi zvichapedzwa nekuvandudzwa kwemitemo inobata kodzero dzevana vadiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.